manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 8/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia oramba achikonzera mutauro munyika vamwe vachiti vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuRussia munguva yehondo. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekushevedzera dzebotokari dzemushikashika vanodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vachinzi vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuZambia munguva yehondo. Izvi zvinotevera mashoko avo ekuti Zambia yava kushanda neAmerica kuda kukonzera kusagadzikana muZimbabwe kunyanya uye mudunhu reSADC. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mumusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Vaviri ava vanonzi vakatyorawo vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge vaMnangagwa vataura kuti Zimbabwe yainge ine mapere akawanda uye vakati vaikwanisa kupa Russia sechipo. Asi vachipindura vaPutin vakati vane mapere akawanda vachireva nyika dzemuEurope dzavari kunetsana nadzo mukupamba kwavari kuda kuita Ukraine. Kunyangwe vamwe vari kushora mashoko avaMnangagwa, mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika akarerekera hake kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza, vanoti hapana chakaipa pane zvakataurwa navaMnangagwa.
Inyaya isina musoro kuti munhu angatsamwe pamusoro payo. President Mnangagwa vaitaura navaPutin. VaMnangagwa vachitaura kuti vamwe vangu vari kubatsirwa zvakanyanya zvikuru sei neAmerica nedzimwe nyika. Asi vaitokumbira kuti imimiwo vekuno kumabvazuva vanaPutin dai matibatsirawo mukamecha the level yerubatsiro iri kupiwa hama dzedzi dzakasanasana Zambia.
Asi hadzisi nyaya here dzinofanira kutaurwa nevatungamiri veAfrica mungava muSADC kana kuti kuAU pane kuenda kunyika yekunze?
Haisi nyaya yekuti pane hondo kana pane kurwisana. Inyaya yekukumbira rubatsiro. Havana kukumbira rubatsiro kuvatungamiri veAfrica. Havasi kumangara kuti pano paita manyamamira nerongo, madhambitana namabhuruku ahambodzo akonzerwa neZambia. Vari kungoti aiwa pano paita vari kubatsirwa vamwe asingabatsirwi, imi tichibatsira iwo.
Totarisa okaasika vamavadza, nyaya iyi haisi yakangoitika. Panenge pane ropa rakaipa pakati peZimbabwe neZambia. Tichitarisa zvakaitika panyaya yesarudzo pakachikandiranwa makobvu nematete,
Zimbabwe neZambia havana ukama vakadyiwa nembwa. Ukama hwavo hwakanaka. Pane kusawirirana kuno nekoko kwekuti vari kutonga kuZambia iko zvino vanofunga kuti vakavengwa neZimbabwe. Dambudziko remapato enyika dzakasiyana-siyana, mapato ematongero enyika, vanofunga kuti kana vachinge vachipikisa hurumende, kana vachinge vapinda pachigaro havachapikisa, vatova hurumende yacho. Saka bato rekuZambia ririkunonoka kuziva kuti havachisiri mupikisi wehurumende, vatova hurumende. Saka vanofanira kudzidzana nedzimwe hurumende vasingatarisi kuti vakabva vakupa kupikisa. Zimbabwe isa mwari yemunhu wese ende haina muvengi.
Asika vamunanga kwa wakati ivo wakabata nani Russia wacha tandanisa dzimwe nyika dzekuma wheel rides.
Ichitaurwa chinotaurwa nemunhu wese kuti imi kana mukatibatsira tinogona kuzobvisa vamwe vari kurwisa ivava tivasebedze kure imi muta vepedyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vakarerekerawo kuzanu PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain. Mukuziya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Hazvingagori kuti Zambia iraita zvinhu zvokukanganisa munyaro muZimbabwe. Zambia yakakanganwa pakuti ndokwagara vana vachitepuka, ndokwakavira chitepuka muZambia pakusunungura nyika. Zambia ndoranga riri besi rezibura andazabu hangomo zaani inozobva kuZambia achienda kumozambiki asi kuZambia ndokwakatanga vana vachiyira kuuru kwemuzambika. Saka hazvingagoni kuti Zambia irawanika kuti mwana wayo akazvara yoti yakuda kumuponda. Handioni pane chitiko chakaberekera kwakagara muZambia.
Asi ivo vamunangagwa ndo vakutora chigaro chekutungamira iyo SADC. Zvinosiya utungamiri hwavo huri papi kana vachienda kunze kuvonoshora vamwe vatungamiri vemudunhu?
Vatungamiri vanogara vachishorana kuti nyaya iripo ndeyekuti vakazvitaura atii pavakataura nyaya iyi. Vanokwanisa vange vanga vasingazvidi zvinhu zvavo zvanga zvidiki akarekodi. Kana America One inowanikwa ichitaurawo nezvinhu maonero ayo kana kunana Britain kana kunana France. Asi dzine dzinya dzomukati nodzi dzakafukidza dzimba matenga. Handifungi kuti zvinokwanisa kuvabatsira nekuti mukatarira chezvinhu zvaitika mukasafrica vanozviisolata nehurumende vanozviisolata kunyika. Nekuti pozisheni yambotorwa nesouth africa yakuti zvinhu zvese zvinenge zvisingaitika zvakanaka muzimbabwe zvichingobvumirwa necoalition kana kuti unit government ichafumwa kusouth africa. ANC haichakwanisa kunge tafuitthings under the carpet kuti zvinhu vamwe vese vachiona kuti zvinhu hazvinaitika zvakanaka ANC government yabuda ichidiki zvinhu zvaitika. Saka vanokwanisa kutara muhurigeni vaavoka neutongi hwavo kana vakatarisa kuona kuti machoka vanotaura anorevei kuti south africa yainge hurumende yekusouth africa ichakwanisiya ichingosouth africa zvisina maturo zvinenge zvichiitika muno muzimbabwe.
Takanzwawo Zambia patakaibvunza vakati ivo havataure kuburikidza nemapepa nhau asi pane nzira dzine chiremera dzekutaura nadzo kana paine matambudziko.
Kuti vabude vachinoita nezimbabwe hazvina zvavo zvazvinovabatsira kuzambia yakapedzisaza chaizvo ichibhombewa nanasi kuti vaende padzekerero vachitaura zvavo zvavasina kugutikana nazvo hazvinadi kuti vakura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare.
The Voice of America.
Mapurisa azivisa padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter kuti asunga vanoita mabasa ekushevedzera vanhu kuti vapinde mushikashika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 226. Izvi zvichireva kuti vasungwa kubva zvakaparurwa chirongwa cheno to mushikashika and touts vadarika zviuru zvitatu kana kuti 3078. Vachikairi vange vachitakura vanhu vasina mvumo mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 vanonzi vasungwawo nemapurisa. Izvi zvasiya vasungwa vave zviuru gumi nemazana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 10178. Zvichakadaro mapurisa azivisawo kuti vanhu vafa nekuda kwetsaona yakaitika pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare vave vashanu. Mumwe ainge akuvara patsaona iyi anonzi akafira kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvekusungwa kwevari kuita zvemushikashika tabata mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanotakurwa nemushikashika dzevanotakurwa nevemabhazi kana kuti Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Zvinoitwa nemapurisa zvakatinakei nekuti vamwe vacho vanodaidzira motikari ava ndivo vanokwidza mutengo yedzimotikari. Kana mutengo uchizi idhola vamwe vanotidzira madhola 50 saka izvo zvinoonesera veruzhinji zvakare. Vamwe vacho kuita basa rekuchedzerawo zvibididi izvozvizvo zvinozoita kuti vanhu vasangane nematambudziko ekubirwa nemakororo.
Konyaya yekusunga vanoita zvemushikashika haizoite here kuti vanhu vatonyanye kuita dambudziko rekuenda kudzimba paine nguva kana kuenda kumabasa?
Dambudziko ragara riripo. Chinhu chinoitika ndechekuti zuva nezuva tinogara tichitambira mashoko ekuti ngaana akakwira motikari yakati, ngaana akakwira motikari yakati, akabva abhinyiwa kana kuti achibva asoswa, kubva asiyiwa asina kupfeka kana kuti vaasiyiwa vasungirwa mutsango. Zvinhu zviri kuteedzika izvozvo. Isu sePassenger Association of Zimbabwe tinohorongwa hwekuda kuziva nzvimbo dziri kunetsa mabhazi nemichovha. Tinobatira nevanhu tichibva tasvitsawo kuMinistry of Local Government, Public Works, Ministry of Transport and Infrastructure Development kuti nzvimbo yakati hakuna zvifambiso zvinowanikwa ichitorawo matani. Tikukumbira kuti kuhurumende kune nzvimbo dzakafanana nana Marondera nana Chegutu dzisina public transport. Ikoko tirikuda kuti tirikukumbira kuti vatiisirewo anonzi maemergency taxis anogona kungoshanda kwemwedzi 6 kana kushanda kwegore rese kuti vanhu vabatsirike vazive motikari dzekukwira dzinenge dziri pamutemo kwenguva iyoyo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura pari parunare kuChegutu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva kuZambia rakatongera kugara mujeri kwemakore anotangira pagumi nerimwe. Zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvinosvika makumi maviri nemaviri izvo zvaiita basa rekubira vanhu mari dzavo pamadande mutande. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yakwanisa kununura zvarwa zvenyika iyi zvina zvainge zvapambwa nechikwata cheHamas muGaza muna gumi guru gore rapera. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa nemusi wemugovera wega wega naMavelasa Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wendy Madzura vanoshanda ivo nekambani yeSidico asi vari muno muAmerica pasi pechirongwa pavachange vari kusangana nevamwe varimi vechidzimai vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vari paMichigan State University imo muno muAmerica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Madzura, mukatitsananguriro here nezvechirongwa chenyu ichi?
Ndinotenda zvikuru Marvelous Nyahuye nemukana iwoyo wawandipa wekuti ndimbokurukurawo nezvezva ndiri kuona nemabasa akasiyana siyana atakafambira kuya kuona kuno kuAmerica. Ini ndiri murimisi ndinoshanda ndiri muZimbabwe, ndiri murimisi wekuSidiko. Ndinoshanda nevarimi vendima dzakataramuka vatingati isu commercial farmers. Ndinoshanda nevarimi vendima doko small scale farmers. Ndinoshanda nemadzimai nevechidiki vane shungu dzekurima zvine pundutso. Zvino chirongwa icho chichi chatakauya kupinda kuno kuAmerica paMichigan State University. Chirongwa chinonzi icho Professional Fellowship Program Advancing Young Women Agribusiness Entrepreneurs and Innovators. Chirongwa ichi chiri kuitwa nevanhu vekunyika dzinosanganisira Rwanda, South Africa, Zambia pamwe chete neZimbabwe. Vanoronga chirongwa ichi vanosanganisira inonzi Professional Fellowship Program Alliance, Alliance for Africa Partnership pamwe chete neMichigan State University. Inorongwawo zvakare ne Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs Office inenge ichironga iri US Department. Saka tinoona isusu chiri chirongwa chakanaka zvikuru chavari kuita vachiedza kukurudzira nyaya dzekuti madzimai awanewo mukana, awanewo hwi munyaya dzeagriculture pamwe chete nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana.
Makauya muri vangani uye zvanga zviri nyore here kupinda muchirongwa ichi?
Takauya tiri vatatu kubva kunyika yeZimbabwe, takamiririra mapazi akasiyana siyana anoita nezvekurima. Kuuya kwatakaita takangokandawo magwaro edu mushure mekunge taona advert yaikoka vanhu kuti vataure nezvemabasa vanobata munyaya dzeagriculture. Advert iyi mushure mekunge yauya takabva taisa maapplications edu, ndokubva takokwawo kuinterview yokutanga. Yatakabudirira tikaenda kune yechipiri, tikaenda kune yechitatu, tikaenda kune yechina kusvikira vazoti aiwa Makunda kuti ndimi muuye kuzomiririra nyika yeZimbabwe pamadzimai anga aisa maapplications awo ekuuya kuchirongwa ichochi.
Mapazi api ekurima ari pasi pechirongwa ichi?
Sekuziva kwamunoita kuti agriculture yakakura ende ine mapazi akasiyana siyana. Kune vanoita zvipfuyo, tinotorine vamwe vanoita zvehuku vari kuno, tine vanoita zvehove, tine vanoita manesaries, tine vanoitawo zvakare zvematechnologies emaapplications akasiyana siyana anokurudzira varimi. Vamwe vari kuvavarira kuita zvefinancing. Ini ndakazvimirira ndiriko ndichiita kuti tikurudzire nyaya dzekurima zvine pundutso kumadzimai ari kunharaunda dzakasaririra atingati maremote kana kuti marginalized areas. Nekuti takaona kuti isu madzimai panyaya dzekurima anobata mabasa akawanda. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti agriculture inocontributa 15-17% kuGDP. Zvishakadero madzimai anowanikwa achibata mabasa okurima ariwo anenge achisvika ku60% yelabor force iri muagriculture. Asi zvishakadero takaona kuti nohuwandihwo vazhinji vanenge vachingoita mabasa apasi pasi, vanenge vachingoenda kunopurura, vachienda kunopura chibage, vachinokohwa vana kumusana, vachingoenda vachinosakura. Hakuna madzimai ari kunyatsokuita mabasa okurima zvemhando yebhizimusi akawanda. Hongu variko asi vashoma. Asi nehuwandu hwedu madzimai vari munyaya dzeagriculture tinogona kuita zvihombe kana tikange tabatana, tikaziva mikana iripo pamwe chete nekutora iyo agriculture yacho tichiisawo kuchinhano chepamberi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatakauya kuzodzidziswa nekuona kuti kuno vari kuzviitawo sei Michigan State.
Muchakwanisawo kusvika here iko kuno kuWashington DC?
Munguva pfupi yatauya iyi tasangana nezvakasiyana siyana. Ndinotenda zvikuru sisi vangu nenguva yamandipa yekutsanangudza iyoyi. Ndinovimba kuti tichasangana kuDC, tichasvikako kuWashington. Chirongwa chedu chichaperera kuWashington DC, uko kwatichauya kubva musi wa10 kusvika musi wa14 June. Kuchasangana mafellows, maprofessional fellows emapoka akasiyana siyana, agriculture, kune vanoita zvehealth, vanoita zveutano, zveenvironment vakasiyana siyana vanosvika kana kuma150 vachasangana iko kuWashington DC ikoko kwatichange tine conference. Saka ndinovimba kuti tichinge tauya ikoko tichasangana nemi tokurukura zvizere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuti chirongwa ichi chichange chichipakurwa naMarvelous zvakare nemusi wesvondo, iro svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Roga Namuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvenjodzi inokonzerwa nekudziya mbaura muhurukuro yatiri kuita navaita irusike vecommunity working group on health. Gatinzwei vachitsanangura.
Gore negore tinoona nyika ichirasikirwa nevanhu vakawanda zvikuru kunyanya nyanya munguva ino yechando apo veruzhinji vanoonekwa vachishandisa mbaura mudzimba. Nyangwe zvazvo vanhu vanopiwa dzidziso neyambiro gore negore, asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko iroro. Zvichida vamwe ndo vanenge vasina havo magumbeza akakwana, vofunga kuti dzimwe nguva tikabatidza mbaura mumba modziya. Vamwewo ndivo vanenge vachida kuitawo hurukuro dzavo sezvo kunenge kuchitonhora, voti aiwa ngatibodzisa mumba muya vobatidza mbaura. Ivo vari mumba makavharika, dzimwe nguva mahwindo chaiwo anenge akatovharwa. Izvo zvinoisa vanhu panjodzi yakanyanya zvikuru nekuda kwekuti mbaura yasiyana nemafireplace aya atinoona kune dzimwe dzimba, nekuda kwekuti anenge aine chimuchimbini chiya chimupongoro choiya chinorasa utsi panze. Asi nekuda kwekuti mbaura utsi hunoramba huchitenderera huri mukati mumba imomo, vanhu vanopedzesera vasisina oxygen iya yekufema, vopedzisira vakufema mweya unokachidza, mweya unokwanisa kuvaisa panjodzi yekurasikirwa neupenyu.
Tinoona kuti munguva ino yechando varusike veruzhinji vanoshandisa zvakasiyana-siyana, kubva kuhuni kusvika kumapepa chaiwo. Pane zvamungati here izvi ndo zvinokonzera rufu?
Hongu, tinoona kuti vamwe vanoshandisa marasha ekoo aya ekuhwange, vamwe ndo vanoshandisawo magurinwa sezvo vanhu vanenge vachangobva mukukohwa, vamwe vanoshandisa kana majanga chaiwo echibage, vamwewo ndo vanoshandisa kana ndove, vamwe vanoshandisa kana huni. Zvese izvozvo zvinotiisa panjodzi nekuda kwekuti utsi huya hwemumbaura uya hwatamboreva uya unenge kunyanyanyanya mbaura inenge yabatidzirwa vanhu vari mudzimba, mbaura kana ichida kuishandisa inoda kutoshandisirwa padze, kwete kushandisira mumba. Hazvinei kuti utsi hwacho ndehwemarasha, ndehwehuni, ndehwezvigurinwa, zvinoisa vanhu panjodzi. Kudzibara bumba muchisina mweya wakakodzerawo kuti vanhu vange vachifeba, vanhu vorasikirwawo zvekare neupenyu.
Matemi upenyu hwevanhu hunorasika gore negore, vanhu vari kuwana here dzidziso inoita kuti vava nechenjedzo?
Ichokwadi kuti mabasa edzidziso anotaurwa gore negore, asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko irori rekurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda munguva yechando, apo vanowanikwa vachishandisa mbaura idzodzi dzinoisa upenyu hwevanhu munjodzi, kunyanya-nyanya dzikashandisirwa mumba munenge musina ventilesheni yakakwana.
Saka yambiro yamungapa vateereri pazuva ranhasi ndeipi, varusiki?
Chenjedzo yekutanga ndeyekuti vanhu ngatidzidzei kupota tichitenga magumbeza. Tisabirire kuzotenga magumbeza nguva yechando nekuti anenge akudhura. Chenjedzo yepiri ndeyekuti kana tafunga zvekudziirwa nebhaura, aiwa ngatiendei hadi tinobatidzira bhaura yedu tiri padze, apo panenge paine mhepo yakanyanya pasingaise vanhu njodzi yekuda kwokuzoti tada kupinda nayo mumba. Iyo tsika yekuramba tichipinda nebhaura mumba ndo ikuramba ichisa vanhu vakawanda panjodzi. Dzidziso dzimwe nguva hatizivi kuti vanhu vanoda kutanga vafirwa here. Dzimwe nguva vakatofirwa nemunhu wepedyo kana ihama yavo ndokuti vazova nekutya kwokuziva kuti aiwa bhaura ine njodzi. Asi ngatiregei kutanga tamirira kuti tirasikirwe nehama kana neshamwari kuti isu tipote tichizoteerera mabasa edzidziso atinenge tichipiwa, ekuti aiwa mbaura yakaonekwa kuti ine njodzi ikashandisirwa panzvimbo panenge pasina ventilation yakakwana, kunyanya-nyanya ikashandisirwa mukati memba. Saka ngatisiyei tsika iyoyo yekushandisa mbaura mudzimba, nekuti tinoramba tichiisa hama neshamwari kana mhuri dzedu panjodzi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita navaitai Rusike vesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Ndofunga vateereri manzwa nyaya yembaura kuti haisiye kutamba nayo. munogona kutadza kufema mukafa mukaibatidzira mumba. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa upenyu hwedu svondo rinouya nemusi wemugovera. Iko zvino tochimbotarisa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amunopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi rezvemari muAmerica rakazivisa mazuva mashoma adarika nezvekushandurwa kwemitemo kwakanangana nekutsigira vemabhizimusi vemuboka rakazvimirira muCuba. Matano aya anosanganisira kutambanudza kuwanikwa kwezvikwanisiro zvinowanikwa pamadande mutande muAmerica nerubatsiro rwemari yekuAmerica. Kekutanga mumakore akawanda vemabhizimusi vemuCuba vanenge vave kukwanisa kuvhura nekuchengetedza mari mumabhanga emuAmerica. Mabhanga ekuAmerica anenge ave kubvumidzwa zvakare kuita anonzi ma-U-10 kubvisa mari mune mamwe mabhanga achiisa mune mamwe. Idzo imari dzinenge dzabva nekuwanikwa kunze kweAmerica, uko nyakudziwana kana ari kudzipiwa vanenge vasiri zvizvarwa zveAmerica kana kuve pasi pemutemo weAmerica. Kufambisa mari dzeU-10 kunoitawo kuti pawanikwe mari inobva kunze kwenyika pamwe nekuwanisawo mibhadharo kuboka remabhizimusi rakazvimirira muCuba. Hurumende yavaBiden iri kutora matanho aya panguva yeupfumi hweCuba huri mumatambudziko makukutu. Mune kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kusingaperi, kushayikwa kwemagetsi nechikafu. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati zviri pachena kuti urongwa hwekuda kuona kuti upfumi hwese ndehwemunhu wese hwakundikana muCuba uye hurumende haichakwanisa kuwanisa vanhu vayo zvizhinji zvavanoda zuva nezuva. Nekuda kwaizvozvo hurumende yeCuba yazongovhura isingade mukana wekutanga mabhizimusi akazvimirira. Mabhizimusi ekuzviitira mabasa emaoko anga achishanda zviri pamutemo kwemakore, uye muna 2021 hurumende yeCuba yakabvumidzawo kuumbwa kwemabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Pari nhasi mune mabhizimusi akadaro anosvika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 muCuba. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati boka rakazvimirira rinobatsira kuchengetedza vanhu vemuCuba zvekuti kana vasina zvikwanisiro havakwanisi kuramba vachirarama. Vakati tinoimba kukura kweboka rakazvimirira nekushandikwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nemasaisai muchitsuwa ichi kwakakosha. America yakazvipira kubatsira vanhu vemuCuba panguva imwe chete ichikamura zvinowanikwa nehurumende yeCuba. Nechikonzero ichocho, shanduko kumitemo yeAmerica inoburitsa pachena kutambanudzwa kwemikana yekuwana masaisai nerubatsiro rwekumabhanga zvemuAmerica kune vemabhizimusi akazvimirira, uye kunosiya kunze vakuru vehurumende yeCuba vakaita senhengo dzeparamende, mauto eCuba vanoshambadza mashoko ekusimudzira hurumende yeCuba nenhengo dzebato reCuba Communist Party. Mune mamwe mashoko, hapana vemukatikati muhurumende vanowana cheuviri. Mukuru uyu akati vakatarisisa pakutora matanho anopa tarisiro chaiyo muvanhu vemuCuba nekumisa kuwedzera kwekutambura kwevanhu nenzira dzekubuda kwevanhu munyika panguva imwe chete vachiramba vakamira semusambangwena nekusimudzira kuburiswa pachena kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeCuba.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neCuba maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia ekushora hurumende yeZambia vachiti iri kudyidzana zvakasimba neAmerica oramba achikonzera mutauro wakanyanya. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekuchedzera dzimotokari dzemushikashika nevamwe vanga vachitakura vanhu zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 ngokuNhlangula 2024 uCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakuchothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwale Russia.
Ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibantu bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakamizi zikhala ngokuswelakala kwemithi lemitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia. Lapho tshele khona umkhokheli wakwele Russia, uMnumzana Vladimir Putin, ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia, eleMalawi, leleMelika. Uthe eleMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. UMnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba zinengi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi ezinengi.
The Voice of America, VOA.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe urhulumente elizimele. Ayaxokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba ancedise ukubumba urhulumente. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni. Kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibani lobani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government. Kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo soka-president we-ANC uRamaphosa. Lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazabe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leti yena kodwa ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima head or tail uski esasimdlala emadwaleni elwagwelo i-ANC phakathi kwenkinga ngathi ithi head kuzayitshaya ukuthi tailor kuzayitshaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekatshetshete esigabeni sewange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekuqela eyemvukuzane, eyengqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikarhulumente, kubika kunokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Modenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane nje yabo BP, otshukela, umkhuhlane nje ngeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi. So imkhuhlane nje yabo ngqondo imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82, othi uphila nzima.
Ngibulawa zinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade samehlo kasaboni, ngingumuntu nje osetshona ehlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kade singangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hhayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, mtshina yangakhona kasi alenelanga la. Uyathi uyafikuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngukhansila wekatshetshethe umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu udla give up, uhlazidele ngenxa yokuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheke. Kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelo phose sonke semathebhelele North selabantu abale mikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange, nginginokuthaba Dlamini.
Lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela ntwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga ku Studio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wencwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngencwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Umwana ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyiko yezinto ebisenza sithole izulu, sithole ukudla,
Sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana
abesifazana bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla abantu babananzelela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu yibo amabutho amakhulu uyabona i-50-50 kuze ikhona la kudala besingayinanzeleli ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima yibo abakhangela okokudla yibo abagcina imuli so bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphatheke kuhle ziyaphila bekhangela ngokuthi omngabo yikuza kuthiwa kubamakhosikazi uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile odomama basabe bengekhaya belungisa zonke izinto lezi njalo inqwala incedise kakhulu njengoba bona lamankazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonaphaka kwengxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singasizi engakwazelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingakafika besephonde uhambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonana ongulazi ama-STI so ibilungisa amankazana kakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela
kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku
ye kusamele vebibiseli kusamele kwenzeli ngokungabona isizwe sethu sibilimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayizele isenziwa ibavikele okuqakathekileyo ukuthi kumele kubiseke kwenziwe sesiqalile njengoba betho kuqalile kunje sekuqalile sokubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa usenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonekisa ukuthi sithole amanzi khathesi nje kabikho ngokungakhonoko khathesi abantwana badlakazekile baphephuka buhlungu bazikenuka benziwane nokuthi akusakandela imikhubo namasiko ethu abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana basekakuvikeleka khona kuthatha okwakukhona yikho mina ngithi kubuleke kubuyeke kuyenzeke singasebenza sithi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zaleli into ezinemilungu ngathi zimele ithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala belize lingabuyeka ebuhleni obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe buhle ngakhona-ke yibo abangasinda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungala mkhuhlane emningi kungalazinto ezimbi zonezo ziwona zisenzakale ngoba bekunemikhubo ebikhangekwa yinkosi nabakhosikazi
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyawankulu sithandekile mhlanga wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje
lingali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Linjani balaleli bomsakazo? Yebo, sike sathi ukubothwa kuyona leyo ulwesithathu odlulileyo, sibothelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona egangeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki, besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela, kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamaflag abafakayo, njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembida khona egangeni, okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza. Akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khona. Kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omathi baba.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mathi baba abanye bakhona kulelo lisonto, abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo, okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza, usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala?
Umanisipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday, ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazinyo, yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo, agoqela laphana enoxim, agoqela iCountry Park, onjube, olobhengula, wonke amaganga enkulumane, iganga lasephumula. Umanisipala sakhuluma laye, sahlala laye phansi, wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula, iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani, njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala, kodwa obemangele kukhanya ngomadzi baba omkhulu okhangele wonke amachurch wona lawa asegangeni. Day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa, kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni. Safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo, lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abala mvumo yokuthi baye egangeni. Basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza warning bathi akumelanga sibalande futhi njalo, ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abeyawe ngabomadzi baba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungelacala ebese silethesiwe, kodwa uma simangalela onguye umadzi baba omkhulu ebesemangalele ukuthi yindaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo, ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama-$80 udiwo lulodwa, ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, maningi kakhulu amaflegi laphana esifike sawachisa. Kodwa-ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazele ukuthi thina sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni. Awu bazwisisa, yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni.
loke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ongadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Mpela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa besifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. Elimelika kade langukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa besifazane. Ukuphakamisa besifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula lokuvikela umhlaba wonke jikelele, kutsho omela elemelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho elizwe. Kungakhathalekile, sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le yindikimba yomkhankaso welemelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability, otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obogqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni, ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza, nanti uhlelo abaculi bethu.
umculo wesintu ogijima negazi lona uthokoza nokamncube weqembu lemenemene bakwethu ngithi anginazisa ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu entsha esihloko sayo sithi imali yami album iyatholakala nje kuma digital stores zonke nje khona bano Amazon obani bani namayela Spotify nabo Apple Music iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu futhi ke kule album ngisebenze nalamadoda evele benzisebenza nayo ekuqaleni ubaba uMaqhude Mkhize lo ngebhayibhile sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu kule gitar sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa wasekuthi kuma keyboard sisebenzisa uKehla Nkosi hawu udlale kamnandi ufana kamnandi ngendlela yesimanga bakwethu imnandi album ngiyithola nje itolo ngezima digital stores imnandi ngoba phela abantu abaphesheya nkosana ubuhlungu ukunzima ukuthi besibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB sokuyikho ukuthi beyilandele kuma digital stores Noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834852174.
Lisitshele phela ukuthi ujanjani lundoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers libona njani ke ingoma zakhe ngizibona njani ingoma zakhe zonke lezi kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto bayakhala abantu bathi 2-0 khonapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngenye indlela ebuhlungu kakhulu sike sibone ke kulobusane emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele ku-CAF sicelela kuzipha ku-FIFA ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazana iZimbabwe kayenzi kahle kuzobuya ke udumo oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kulalokho esikubonayo kuzobuya ke uSmisani uthi akuxotshwe amazigi la avela eBhilitali adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo lapho ukhuluma ngamajaha lawa awe ngoku kodwa siphele futhi sizwe ke izomchulo siyaphambili
Thank you.
change utelman zumenemene sikakehlukana nesihloko sethu sikesikhangela indaba yesigokhela abantu abaningi bachothuzwa kwedulwe umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenzela umgokhelo wakule Russia sigquba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngemjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.